Panguwa yu urumende ili kuzurovera maoko ni kuzurova dundundu ichiti ya kwanza kuita kuti mitengo ya zvinhu idzike munyika zvinhu zvisigadzikana. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe neveruzhinji vari kutochema kuti mitengo ya zvinhu iri kukwira zvakanyanya. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo zvikoro zviri kuvhurwa vabereki vakawanda vachichema chema kuti mari dzechikoro dzakakwirawo zvakanyanya. Kunyange hazvo mitengo iri kunzi yadzika, Zimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT yakaburitsa gwaro rinoti inflation yepagore yakakwira muna nyamavhuvhu kusvika pazvikamu mazana maviri nemakumi masere nezvishanu kubva muzana, kubva pazvikamu mazana maviri nemakumi mashanu nezvitanhatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Asi inflation yemwedzi nemwedzi inonzi yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezviga zvitanhatu kubva muzana mumwedzi wachikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezviga zvina kubva muzana mumwedzi wanyamavhuvhu. Saka mitengo iri kudzika sei kana inflation iri kukwira? Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vanotenderana nemashoko ekuti mitengo yezvinhu iri kudzika, asi vachisimbisa kuti hazvisi zvinhu zvose zvinodiwa nevanhu zuva nezuva zviri kudzika mitengo.
Ichokwadi kuti pane maproducts akati dzikei pamutengo, asi maproducts mashoma chaizvo. Tingapemberi kuti mitengo yezvinhu yadzikira nekuti vanhu tinoshandisa zvinhu zvakawanda paupenyu. Tisati taona zvinhu izvozvo zvakawanda zvatinoshandisa mazuva nemazuva ese zvadzika.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotsinhirawo kuti mitengo yezvinhu yambodzikama zvichikonzerwa nekudzikamawo kwezvinhu pamisika yemari.
Chakanyanya kukosha kuti tijekese ndechekuti masvondo mashoma achangopfuura yataona pakugadzikana in terms of mitengo kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro yatingati pachirungu price stability. Izvazvo zviri kunyanya kukonzereswa nekudzikamawo kwezvinhu pamisika yemari yekunze. Taona kuti Zimbabwe dollar ichitombo appreciata pablack market.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vane maonero akasiyana nevamwe.
Mamboti machema here kukwira kwezvinhu muno muZimbabwe? Zvinhu zviri kukwira. Izvozvi zvikoro zvichangovhurika, zvikoro zvese zvaakuchaja maschool fees muma-US dollars. Minimum inochajwa neboarding it's about $350 pamwana per term. Mitengo yese yakuinda kuma-US dollars. Saka ndizvo ndaigara ndichitaura nichiti hurumende haisi kuona here kuti vanhu vese vaakutongoita zvemuma-US dollar. Vese vanenge vachiti toda kutambira RTGS vanenge vachitoreta.
Muzvina bhizimusi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanoti vemitengo yezvinhu iri kukwira, asi iri kukwira zvishoma zvishoma zvichienzaniswa nezvaimboitika kare. Saka zvingagadziriswa sei? Dr. Mashakada vanoti
saka ini maonero angu ndokuti ikonomi yaenda kuti vanhu vagare pasi vanyatsokuyeruka kubva pakutanga, nokuti haichagadzirisiki. Mapolisi vese haasi kushanda, mamezures vese ari kuitwa haasi kushanda. Zvinoreva kuti hamuna confidence muikonomi iyoyi. Pada kuti tipaongororwa kuti production yoitwa sei. Zvinhu zvidzokerwa zvanga zviri makore ekuma-1990s, nokuti tirikuramba takungokonewa, tichingoenda tichingokonewa, hapana polisi iri kushanda.
Zvinhu zvinonzi nehurumende zvadzika mitengo zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari, mafuta ekubikisa, mukaka mumbishi, shuga pamwe nemunyu. Vamwe ndo vari kuti vari kuonawo mutengo wenyama uri kudzikirawo mune zvimwe zvitoro. Hurumende inoti matanho ayakatora anosanganisira kutengeswa kwemapeni egoridhe ndizvo zvimwe zvaita kuti zvinhu zvigadzikane, sezvo zvakateramisa mitengo yedhora rekuAmerica pamusika mutema.